Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 20, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vhegi iite kuna kuita zvichitevera mitemo yenyika inoyi kuitira kuti mapato ose akwanise kupitano zvese zvenyika vachiita makampeni zvavo pasina anombunyikidzwa.
United Nations nhasi yakurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakajeka dzisina mhirizhonga. Mashoko atichangotambira anoti gwaro rekuganhurwa kwemiganhu ichashandiswa pakuvhota kana kuti delimitation report raendeswa kunotsikiswa muGovernment Gazette. Robert Mugabe Jr., mwanakomana wevaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe, amiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi achipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze royambira nezvemafashamu emvura nedutu mupengo kana kuti cyclone Idai. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atichangotambira anoti gwaro rekuganhurwa kwemiganhu richashandiswa pakuvhota kana kuti delimitation report raendeswa kunotsikiswa kuGovernment Gazette. Izvi zvanyorwa padandemutande reTwitter nemunyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana. Zvichakadaro, United Nations nhasi yakurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakajeka uye dzisina mhirizhonga. Sarudzo dzemunyika dziri kutarisirwa kuitwa munanya mavhuvhu sekutaurwa kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachipa rubatsiro rwemari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti $1.4 million kubva kuUnited Nations Development Program, inova mari yabva kumuzinda weJapan muZimbabwe kuZimbabwe Electoral Commission, mukuru weUnited Nations muZimbabwe vaEdward Kalone vati itariro yavo kuti ZEC ichaita sarudzo dzakajeka dzisina mhirizhonga.
Is well aware of concerns around the 2023 elections, notably possibilities of violence. And I really want to take
United Nations inoziva kuti pane kushushikana kuti sarudzo dzinogona kuita mhirizhonga, uye isu tiri kuti sarudzo idzi ngadziitwe murunyararo.
Vati mari ichashandiswa pakugadzirisa gwaro revavhoti pamwe nekuona kuti vechidiki, madzimai nevakaremara vapinda musarudzo. Muumiriri weJapan muZimbabwe vaSatoshi Tanaka vati nyika yavo yakazvipira kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga, vachiti kana zvikaitika zvinoita kuti upfumi hwenyika husimukire uye kuti vanhu vagare zvakanaka. Vanoti zvakakosha kuti munhu wese apiwe mukana wekuvhota, kusanganisira vechidiki, madzimai nevakaremara. Mutevedzeri wasachigaro weZEC vaRodin Kiwa vati rubatsiro urwu rwakakosha zvikuru uye runouya apo nyika yave kugadzirira sarudzo.
We are grateful for the financial assistance provided, which is coming at a critical time as preparation.
Tinotenda nerubatsiro urwu nekuti rwauya apo tiri kugadzirira sarudzo.
Vakiwa vati ZEC yakawana zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvemari yavanoda kushandisa pasarudzo kubva kubazi rezvemari, ndosaka iri kutambira rubatsiro kubva kunyika nemasangano anobatsira. Kunze kwerubatsiro rwanhasi urwu, ZEC yakawanawo rubatsiro rwemamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica kubva kuEuropean Union. pane kuchikira kuti sarudzo dzinogona kuita mirizhonga sezvo mapata anopikisa achiti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa uyewo dzichiti dziri kurambidzwa kuita misangano. Gweta zvakare vari sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati vanobvumirana nevamasangano anopa rubatsiro pakukurudzira kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Uyezve zveki iite kuna kuita zvichitevera mitemo yenyika inoyi kuitira kuti mapato ose akwanise kupita mudzidzo dzese dzenyika vachiita makambenzi avo pasina anombunyikidzwa.
Zvichakadaro, mute pagwaro rekuganhurwa kwemiganhu kana kuti delimitation report ichiripo sezvo ZEC nehurumende vari kuramba vachipa mashoko ari kupesana. Nhasi vakiwa vaudza vatori venhau kuti gwaro iri range richitarisirwa kuburiswa mugwaro rehurumende kana kuti Government Gazette.
Can say to you that the Gazette should be coming out sometime this afternoon.
Asi mutauri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakamboti vamunangagwa vainge vapiwa gwaro rekugumisira neZEC kuti ridhindiswe kugwaro rehurumende kana kuti Government Gazette vachiri vakamirira gwaro rekupedzisira. Panyaya yekuti gwaro iri richatsikiswa nhasi, vamakoni vati vanotenda dzamwa dzaswera nebenzi. Mutauri wemDC vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vachiri kuongorora kuti ichokwadi here chataurwa neZEC.
Delimitation report haisi report inongoitiwa vanhu vari muchihwande.
Vakafanwa kubata chigaro chemutevedzeri wemutauri weTCCC vaGift Ostalo Siziva vati ZEC inofanira kuita zvinhu zvayo pachena kuti vanhu vavimbe nezvinobuda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe, tinotenda Mugabe Jr. akasungwa nezuro manheru akaendeswa kumatare edzimhosva muHarare nhasi achipomerwa mhosva yekupwanya midziyo inokosha zviuru nezviuru zvemadhora. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Robert Mugabe Jr. aunzwa kumatare nhasi zuva roro anongonya, asi nyaya yake haina kuzopinda mudare mushure mekunge vachuchisi vati idzokere kukamba yemapurisa ekuAvondale kuti inyatsoongororwa isati yaunzwa kudare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti Robert Mugabe Jr. ari kupomerwa mhosva yekupwanya midziyo inokosha zviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuAmerica pane imwe imba iri musha weStrathaven muno muHarare, asi vanyati havana kunyatsotaura kuti chii chaizvo chakaitika zvakakonzera kuti midziyo iyi iputswe. Assistant Commissioner Nyati vati shamwari yaRobert Mugabe Jr. nkatazosindiso ndiye akamhangara nyaya iyi. Gweta rake vaAshu Mugia vati vakabatikana kuti vataure nezvenyaya iyi. Bepanhau reHerald ramboburitsa nyaya iyi padandemutande raro mangwanani, asi razobvisa nyaya iyi. Vane ruzivo nezvaitika kuHerald vati vasori vafonera mupepeto webepanhau iri vachiti nyaya iyi bviswe padandemutande rebepanhau iri zvichinzi hazvaizopa chimiro chakanaka kuhurumende apo nyika yakatarisira kuita mhemberero dzeRobert Mugabe Youth Day rinova zuva rinopembererwa musi wakazvarwa vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakashaya muna 2018. Hatina kukwanisa kutaura nevapepeti vebepanhau iri pamwe nemukuru wevasori vaIsaac Moyo kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nhare dzavo. Mune imwewo nyaya yanga iri mudare, magweta emumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala nhasi asvitsa chikumbiro chekuti nyaya yavari kupomerwa pamwe chete nemumiriri wechitungiza North muparamende vaGodfrey Stole yekunzi vakapesvedzera veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga kunyatsime gore rapera imbomira kutongwa. Rimwe remagweta avaScala vaJeremiah Bhamu vaudza dare kuti vari kuda kuti rimwe remagweta vaHarrison Nkomo vapinde panyaya iyi vachibatsirana navo kumirira vaScala. VaBhamu vati vari kuda kusvitsa chikumbiro kudare repamusoro chekupikisa mutongo wakaturwa nemutongi ari kunzwa nyaya iyi kuti aenderere mberi nekuitonga. Asi muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vati kupfudzira nyaya iyi mberi kunoita kuti nyaya iyi inonoke kutongwa. Mutongi wedare muzvare tafadzwa miti vati chikumbiro chazvo zvakasviswa kudare navasikala hachina kuti tsvikiti uye kunonoka kutongwa kwenyaya iyi kwave kutokanganisawo vasitole avo vari kuramba vachingouya kudare pasina chiri kufamba zvichakadai gweta ravasitole vaoliver marwa vakumbira kuti kutongwa kwavasitole kupatsanurwe nekwavasikala
vasikala vari kushandisa mirau kuti kodzero dzavo semusungwa dzinzwisisike nematare uye dziitwe yatinoti given effect to and tiri kuti izvozvo zviri kutora nguva vari kuzviita vachitedzera mirau yenyika but zviri kutorera vasitole nguva because vasitole havasiri part of that process vasitole vanewo zvavo zvekuti ivo varida kungotongwa nyaya nemaitikiro akaita mhosva
vamarwa vati vanoda kuti vasikala vagozopa humbowo pakutongwa kwavasitole kana kutongwa kwevaviri ava kukapatsanurwa
uyezve pamutemo vasitole havagoni kuzodedza vasikala kuti vazoita chapupu munyaya yavo kana vachitongwa vari pamwe chete but vakapatsanurwa vasitole vanogona kuzodedza vasikala kuti uyai muzondiitawo chapupu kunyaya yangu
mutongi wedare ati nyaya iyi kodzoka kudare musi wakukadzi 28 paakatarisira kutura mutongo wake vasikala navasitole vakasungwa gore rapera vachinzi vakapesvedzera mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo recitizens coalition for change muzvarimo blessing alley nenofungidzirwa kuti nhengo yezanu pf vapayas jamba mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare redzimhosva mhuri yamuzvare alley inoti haisi kuzoviga mutumbi wemufi kudzama ravasikala vaburiswa muusungwa kunyange hazvo vanofungidzirwa kuti vasori vachinzi vakamboedza kuviga mutumbi wamuzvare alley kumarinda ekumabvuku gore rapera zvisina kuwirirana nehama dzemufi ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Bazi rinoona nezvemamiro ekunze munyika reMeteorological Services Department nebazi reUnited Nations rinoonawo nezvemamiriro ekunze vari kuyambira kuti Zimbabwe iri pakati pedzimwe nyika dzemusadhak dzinogona kuwirwa nedambudziko remafashamu emvura nedutu mupengo remhepo rinonzi Cyclone Freddy. Godwin Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vanoona nezvemamiriro ekunze ava vari kuyambira kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 miriyoni zvikuru kumadhagascar vanogona kuwirwa nedambudziko remafashamu emvura ane simba rinosvika pachikero chepamusoro chekategori 4. Dzimwe nyika dzakatarisana nemafashamu aya dzinosanganisira Botswana, Zambia, Zimbabwe, Eswatini neSouth Africa. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika razivisa vanhu kuti vagare vakangwarira asi kuti vasanyanya kurohwa nehana sezvo riri kushanda zvakasimba kutevera mafambiro ari kuita Cyclone Freddy. Mafashamu nedutu mupengo zviri kutarisirwa kusvika kuMozambique nemusi wechishanu. Bazi iri riri kuyambira vanhu kuti vangwarire pavanoedza kuyambuka nzizi kunyange nzvimbo yavo isina kunaya sezvo mvura yakawanda inogona kunge yanaya kune dzimwe nzvimbo yozoyerera ichiuya kwavari. Met Department yati mangwana nzvimbo dzese munyika dzikutarisirwa kunaya mvura kunze kweMatabeleland North chete. Zvichakadaro vamwe vagari vari mumasvingo vakaita samai Cecilia Mapfumo mumusha weRunyararo West vari kuchema chema kuti mvura yemafashamu iri kunaya ichipinda mudzimba dzavo.
Ndine umwe mwana ari disabled saka trauma yacho anenge asangana nayo vangu vakarara pametres mvura yacho paikati mapindura yakaita yange yakawandisa vasimudza nekudi zvakavaafiga zvisingaiti then mumba yakapindawo masofa akanyorova masiriji mastove everything zvavo zviri mumvura we to get rid of zvinhu zvakawandisa mumba.
Vamwewo vakaita savaRichard Munyenye vemumusha weOld Railways kwamucheke vanoti kunze kwekutyira midziyo yavo yakafa vave kutyira kuti imba yavo inogona kuondomoka.
Nomuri kubva nemvura yakananga muOld Railways saka mvura inotozvara muzvimba chaimo hakwete pedu titoga pakadowanda. Vamwe neupfu yavo yanga vanaye plus havana vanongovata pasi machira akatonyorova. Vozongomuka vanhu vatiri mumvura. Kumatu mvura yatonaya.
Kanzura Ward 3 inosanganisa Runyararo West varokika muzonda vanoti vanga vari bishi rekuverenga nekuongorora kuparadza kwakaita midziyo iri muward mavo umo mune dzimba dzinopfuura gumi dzakasangana nedambudziko iri.
Kufamba mudzimba idzodzo dzakaafektiwa nditori pavanhu izvezvi zvekuti tinoda kunyatsoona kuti problem solution yacho ingava ipi chaichaibhozi Now after nda combine data yangu zvakanaka naka tikuida ku meeting chano ta proposal na mayor na town clerk na engineer so that toona kuti toita emergency ipi kuti either rwizirwo chirwa here kana kuti vanhu vopuha dzimwe dzimba dzavanga gara kana toendwa pane mamwe masitenzi matsva ndo zviripo.
Zvichakadaro bazi rinoona nezvemvura yemunzizi nemumadhamu munyika reZimbabwe National Water Authority kana kuti Zinwa rinoti madhamu mazhinji azara zvekupfachikwira zviri kuita kuti nzizi dziwande mvura dzinogona kuzokonzera njodzi kuvanhu. Vachitaura neStudio 7 mutauriri weZina amai Majori Munyonga vati vamwe madhamu akaita semutirigwi azarisa.
Uwandu hwemvura iri mumadhamu huri kuramba huchikwira nokuda kwemvura iri kunaya munzvimbo dzakasiyana siyana dzemunyika. Madhamu mazhinji munyika pari zvino azara uye ava kufashukira. Mukupera kwevhiki yapera takaonawo kufashukira kekutanga mumakore gumi namashanu kwakaita dhamu remutirikwi. Dhamu iri ranga rapedzisira kuzara nekufashukira muna 2008.
Vatiwo kumatebhelele South kunzvimbo dzakaita semapisa matopo negwanda dzisi dzakawana dzinonzi dziri kupfachikira mukupera kwesvondo. Zvinwa inotiwo mamwe madhamu akazara zvekupfachikira ane zvikamu makumi mapfumba mune zvitanhatu 96 munyika anosanganisira Zhowe kumatebhelele South, Mazoe nemazvikadei kumashonaland central newest. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochienda kune imwe nyaya yekuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vashanyira Ukraine vakaita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaVolodymyr Zelensky. Rwendo urwu rwange rusina kuziviswa veruzhinji. VaBiden vavimbisa kuti vacharamba vachitsigira Ukraine muhondo neRussia. Muguzeya nezvenyaya iyi Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo gadziro kwekwerere.
Ndinoona kuti kuenda kwaPresident Biden kuUkraine chinhu chakakosha zvikuru. Chinotaridza kuti munhu ane zvivindi anonopinda kune hondo, uye zvinoratidza chokuda kubatsira vamwe, kubatsira Ukraine mudambudziko rokudzvanyirirwa kwari kuita nenyika yeRussia.
Munoona zvichizobatsira here mukupedza hondo yeUkraine neRussia?
Zvinokwanisa kubatsira nokuti chero dzimwe nyika dzanga dzaneta nehondo iyi nokuti yatova nenguva inodarika gore ichirwiwa dzirambe dzakamira neUkraine. Zvinobatsira zvikuru, uye zvinobatsirawo vamwe vanga vachingobatsira Ukraine kuti vakurudzirike kuramba vachiibatsira, vachitoona kuti pamwe vaakutozosvika pakuti vakunde hondo yacho.
Tinoona ivo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuti nhasi vachabva vazowanikwa vachitaura ivo kuti vachabatsira sei hurumende iyoyi yeUkraine. Munoona zvichibatsira here kushingisa ivo vari muUkraine vari muhondo iyi?
Zvinobatsira kuvashingisa chaizvo, uye zvinobatsirawo even vagari vemunyika yeAmerica kuti vazive kuti zviri kuvimbiswa nomutungamiri wavo ndezvipi, kana vemapato anopikisawo muno kuti vazive pachena kuti zvii zviri kuda kuitwa.
Taona zvakare mutungamiri weAmerica vaBiden vachienda kuUkraine pazuva rinonzi nderevatungamiri rePresident's Day. Izvi zvakakosha sei?
Izvi zvakakosha nokuti ndinotoona sokuti ndiye mutungamiri wekutanga waenda ikoko kune hondo achipinda mukati mayo. Zvasiyana nokuti mutungamiri weUkraine ambonyero kachuya kuno ivo vatoivinga hondo yacho ikoko saka zvinobatsira zvikuru.
Avo vanga vari muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vachitaura naMavelas Muhlanganya uyo weStudio 7 vari muFlorida muno muAmerica.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochitarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutumbi wemutambi wenhabvu wekuGhana Christian Atsu uyo akashaya mushure mekudengenyeka kwenyika kuTurkey wakasvika muGhana nezuro. Mutumbi waAtsu uyo ange aine makore makumi matatu nerimwe wakawanikwa wakatsikirirwa nemudhuri nemusi wemugovera pakave nekusuwa kukuru apo ndege yeTurkish Airlines yainge yakatakura bhokisi rake yakasvika panhandare yendege yeKotoka muAccra. Mutedzeri wemutungamiri wehurumende yeGhana vaMahamadou Bawumia ndiwo vaitungamira chikwata chehurumende kutambira mutumbi uyo. Mutumbi wake wakabva waendeswa kukamba yemauto kunochengetedzwa zvakanaka mumochari. Atsu asiya mudzimai Mari Claire Rupio nevana vatatu. Akambotambira zvikwata zvakaita seChelsea, Newcastle muEnglish Premier Soccer League nezvimwe zvikwata zvine mukurumbira. Vanhu vanodarika zviuru makumi mana nematanhatu kana kuti 46,000 vakafa muTurkey nemuSyria mushure mekudengenyeka kwenyika kwakaitika nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema nemutungamiri wenyika yeDRC vaFelix Tshisekedi vanoti vachagadzirisa zviri kunetsa pamiganhu wenyika mbiri idzi panyaya yemitero inofanira kubhadharwa zvokanganisa kutakurwa nemarori kwemhangura kana kuti kopa kubva kunyika mbiri idzi. Nyaya yemotokari zhinji dzogara kwenguva ndodzokora zvakare nyaya yemotokari zhinji dzogadzirwa pasi rose dzichishandisa simba remagetsi yave kupa kuti paite chipatapata pakuchera chicherwa chemhangura kana kuti kopa ichi. Asi marori anonzi haasi kufamba pakati penyika mbiri idzi nekuda kwekusawirirana pamitero inofanira kubhadharwa. DRC neZambia dzinotarisira kuti mukati memazuva mashoma zvinhu zvinenge zvava kufamba zvakanaka. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, hurumende inoti iri kuronga kuvandudza mutemo unobata vanoshandisa mishonga yechivanhu uye vanoita zvemweya pakurapa nekuomesera vari kushanda vasina kunyoreswa zviri pamutemo netraditional medical practitioners council kana kuti PMTC nevamwe vanonzi vanenge vasingateedzere mutemo wetraditional medical practitioners council act. Vanorapa nemishonga yechivanhu nemaprofita vanonzi munguva inotevera vanenge vave kusungirwa kushandisa mishina inoongorora zvirwere zvakaita sezvemwoyo kana kuti BP, shuga, kupisa kwemuviri nezvimwe kuitira kuti vakasike kuendesa varwere vane madenda anokwanisa kukomba kuzvipatara paine nguva. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa muHarare nemutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro nenhengo dzeTraditional Medical Practitioners Council nemusi wechitatu. Dr. Mangwiro vanoti matanho aya achatorwa senzira yekudzivirira kufa kwevanhu nezvirwere zvinokwanisika kurapika kumakiriniki nezvipatara.
Zvinhu izvi vanhu rumuboka iro rekurapa vanhu zvechivanhu vachafundiswa nehurumende makoreji akasiyana siyana nezvekurapa vanhu, uyezve tichakumbira kuti varapi ava vachengetedze zvinyorwa zvinotaridza kuti vadetsera murwere sei, zvinotaridza kuti murwere abatsirwa aenda kuna nini, ndamutadza aenda kuna nini.
Kaendera mberi vachiti donzvo rekurapa nderekuraramisa munhu, nekudaro panofanira kuitwa zvose zvinokwanisika kuti munhu asarasikirwe neupenyu.
Uyezve tiri kukurudzira kuti vari kuda kuti vanorapa ava nekudii, tinge tichikudza upenyu hwevanhu, tichida kuti vanhu anenge atanozvigona nyange uri wokuzvarisa vanhu, haungati mwana akachinjika woti ndinopindura nemaoko uri kunze iwo zvaunoziva kuti hazviiti. Unofanira kunge uri munhu anoziva kuti wakatiteerera mwana kuti haasati akuneta here mudumbu ramai. Kana usingazvigoni indisa mberi, unofanira kunge une gwara rekuti murwere iye anofamba sei kubva pauri nekuchimbidza pakange poda kuita njodzi kune vaya vanoda kuzvarisa vanhu.
Dr. Mangwiro vanoti sangano reTraditional Practitioners Medical Council ndiro rine mvumo yekupa maresinesi zviri pamutemo, kwete mamwe masangano ave kungonyuka.
Kune mutemo chapter 2714 yakabva kudare reparamende guru renyika kuti zvinokodzera kuti vari kurapa ava pange paine boka rinezenge richitarira kuti vanhu ava vari kuteedzera mutemo here wakatarwa, kuitira kuti varwere nevanhu vemuZimbabwe vasaiswe mutsaona nenhubu dzimwe dzinogona kunge dziri mumapako mumapapto imomo. Takumbirisa zvekuti vanenge vada kuti vari kuita izvi vanofanira kunge vaine zvinhu zvekutarira, kucheka munhu kuti haana BP yakakwira here, haana shuga yakakwira here, haasi kupisa miri here, uyezve ari kufema zvakanaka here.
Kunyange hazvo vamwe vari kutambira zvakataurwa nehurumende izvi, vamwe vanoita zvemweya vari kunyunyuta vachiti TMPC Act inofanira kuvandudzwa kuti ipatsanure mashandiro en'anga nevanorapa nemweya. Mukuru wesangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe, Bishop Johannes Ndanga, vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu unotaura nezvekushandisa mishonga yechivanhu, kwete vemweya.
Haitauri vaprofita vasingaiti zvemushonga. Traditional Medical Practitioners Act. Hapana medicine inoshanda pafei. Fei yashandiswe medicine.
Bishop Cuthbert Nyaruvenda vesangano rinonzi Dzvene reApostori uye vari zvakare mukuru wesangano reZimbabwe National Practitioners Association vatsinhirawo vachiti,
isusu I believe kuti kana iri ngirozi muchisvika pasowe munotosiya bhutsuko mawacho uko mafoni uko. Saka kana waakuzoti ngirozi yaakuda thermometer, yaakuda mushini wekutestisa shuga, yaakuda chekuchekesa BP, kana mudzimu chaiwo unenge usingade zvinhu zvese zvakadaro padhuze, unozvirovera pasi zvikapwanya kwazvo, unenge uri mudzimu chaiwo. Faith healing tinorapa nemweya unenge wakatigara. Saka isi hatirambi zvinenge zvataurwa nehurumende, but tingatoti vakomana vedu vatei tichishanda navo vana mukumbi vaive ndo vangatotrenwa kushandisa izvozvo.
Mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vari kushandisa mishonga yechivanhu nezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira urombo, hurumende muna 2020 yakadzika mutemo weTraditional Medical Practitioners Act uyo unoomba kanzuru inoongorora mashandisirwo emushonga uyu, kana kuti Traditional Medical Practitioners Council unosungira vanoita mabasa aya kuti unyorese zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa nyaya yegadziriro dzesarudzo dzegore rino, United Nations ichikurudzira kuti dziitwe murunyararo, ukuwo gwaro richashandiswa pakuganurwa kwemiganhu kuitira sarudzo, kana kuti delimitation report, richinzi raenda kunotsikiswa kugovernment gazette. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibate na 7pm pamasaisa yanoti 909am 4930 13860 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. United Nations nasi yakurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakajeka dzisina mhirizhonga mukati. Hurumende yazivisa kuti gwaro rekuganhurwa kwemiganhu ichashandiswa pakuvhota kana kuti delimitation report raenda kunotsikiswa kana kuti rave kuiswa muGovernment Gazette. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muina Praxidis Jeremiah PJ munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lamukela njengabo lenkulu kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 20 Nhlolanja 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
the United Nations is well aware of concerns around the 2023 elections, notably possibilities of violence, and I really want to take this opportunity to endorse again today the calls that have been made from across the political spectrum in Zimbabwe for peaceful elections.
Abenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations bathi ukhetho lwalonyaka kumele lube ngolukhululekileyo lungabi lohlakela ukuze impumela yalo yamukeleke.
So sibili izinto ezinikeza abantwana zapho sazatshabalala, okunye okuningi hayi izigqoko, izicathulo zesikolo, ukudla kwabo othukela labo sepha zasezigeziseka ngamanzi ngoba vele amanzi ayisegcwele indawo yonke khonapho okuhlala khona ukudla kwabantwana. So hayi singacela sibe uncedo lokusizwa ngokudla, special ukudla kwabantwana ngoba kunekwangkhona impuphu isinamatheleni vele okuthi vele ayisayenzi ukuthi siyale silokhu esiphekela abantwana ukudla.
Izulu elinayo kulezi nsuku selichiye iningi lezakhamizi zakobulawa yizikhala ngokulahlekelwa impahla. Abamabhizimusi amancane bakhuthaza ikansile yakobulawayo ukuba isuse bonke abantu abathengisela enzikini yedolobho okungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations bathi ukhetho lwalonyaka kumele lube ngolukhululekileyo lungabi lodlakela ukuze impumela yalo yemukeleke. Lokhu kuphume emkhosini wokwamukela usizo lwamadola phezu kwesigidi esisodwa emelika US$1.4 million olunikezwe ikomishini elawula ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC oluvele kwele Japan. Umlondo lozindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezeki bathole usizo lokuqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo oluzagoqela abantu bonke okuhlanganisa abatsha labakhubazekileyo. Lolu sizo luphiwe izeki ukuba ilungisise ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll lokukhankasela abatsha ukuba babe lentshukuntshu yokubhalisa lokuvota kukhetho. Ekhuluma emhlanganweni lentathe lezindaba, umqondisi we-United Nations eZimbabwe umnumzana Edward Kalon uthi inhlanganiso yakhe ithemba ukuba ukhetho lwalonyaka luza kwenziwa ngokuthula.
The United Nations is well aware of concerns around the 2023 election.
United Nations yazivisisa ukukhala kwabantu beZimbabwe ngokhetho lwabo. Ngifuna ukucela wonke umuntu eZimbabwe ukuba kwenziwe ukhetho olulokuthula.
Umeli weJapan eZimbabwe kulele umnumzana Satisho Tanaka uthi ilizwe lakhe lizancedisa ukhetho esithi leyi yodwa indlela ezathuthukisa umnotho welizwe.
Credible elections and the democratically elected governments are...
Ukhetho luqakathekile ukuba kube lokuthula. Ngaleso sizathu iJapan izasekela eZimbabwe kukhetho ikakhulu abatsha labakhubazekileyo ukuba basizakale ngesikhathi sokhetho.
Umsekeli kamgcini sihlalo weZEC umnumzana Rodney Kiwa uthi bazancedakala kakhulu kukhetho ngalolu sizwe esithi ugatsha lwezemali lukahulumende lubanikeze isilinganiso esiyisikhombisa ekhulwini 70% yokusebenzisa kukhetho lwalonyaka.
We are grateful for the financial assistance provided, which is coming at a critical time.
Siyathaba ngosizo lolu oluza ngesikhathi silungiselela ukhetho lomnyaka ka 2023.
Ukhiwa uqhubeke ethi ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele olwe delimitation belukhangelelwe ukwethula okusemthethweni namhlanje. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthi ugwalo lolu bekumele luqale luphiwe abamabandla ezombusazwe.
Njengebandla sisachwayisisa iqiniso lamanga alokho okukhulunywe yi-ZEC, kodwa esithanda ukuxwayisa umphakathi ukuthi asivumelani nhlobo lokuphathwa kokhetho okwenziwa ngesingundengunde okuhanjwa ngendlela zobunyonyo ebusuku abanye abantu bengakwazi. I-delimitation report leyo okuthiwa yi-final bekumele ibuye kubo bonke abaphatheka ngokhetho including ama-political parties ibonakale kuhle ukuthi imenjani, hayi ukuthi iphume isigazethwa kuphela.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba.
Siyakhuluma njalo siyakhuluma lamanje kubana ke iZimbabwe Electoral Commission fanele ilandele umthetho lama procedures are laid down ku-constitution okufanele kuyenzakale ikakhulu in relation to the pre-election processes, ngoba lokhu ke kuya affect the credibility of the elections. Kufanele ukuthi lo mnyaka siyenze ama elections are credible, siyenze ama election ukuthi nxa siwina olizileyo lathi esicongratulate, lathi singaluza owinileyo simcongratulate, sikhiphe eZimbabwe idimoni lokhetho olenziwa ngendlela engasuthisi ama-contesting party.
Imizamo yokuthola umbono we-ZANU-PF yehlule ngoba isikhulumeli sebandla leli umnumzana Tafazwa Mgwadi ube engakaphenduli imibuzo ethunyelwe izintatheli zindaba. Abezeki bathola izigidi ezithupha zamadola eyavela kumanyana wamazwe aphesheya o-European Union ngomnyaka ophelileyo ukuze incedise kukhetho lwalonyaka. Ukhetho lwalonyaka lukhangelele ukuqhutshwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimndondolozi Ndlovu.
Izulu elinayo kulezi nsuku kweleZimbabwe selitshiye iningi lezakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokonakala kwempahla. Izindlu ezimbalwa ezigoqela umuzi ohlala abakhubazekileyo oweJairos Jiri oselokitshini lePhumula zibikwa zigcwele amanzi kungenxa yezulu leli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kusukela kuviki ephelileyo ngolwesine izulu belisina nsuku zonke koBulawayo. Impahla ezigoqela ukudla, ingubo, izitulo kanye lokunye okwendlini zonakele ngemva kokuba amanzi ezulu engene ezindlini. Umuzi oweJairos Jiri ogcine abantwana abalichumi lasikhombisa i-17 abakhubazekileyo osePhumula East ukhala ngokuba kulungiswe lapha abahlala khona, kuvulwe imigelo engayachitha amanzi lapha sekuthe kwaba lezulu eliningi. Unkosikazi Farai Mhlambeni osebenza eJairos Jiri Home ePhumula East uchasisa kabanzi.
Indaba ekhona ukuthi thina sigcina abantwana abangafoniyo, manje wesingapho izulu lisina, so kuyaba kulamadaka bona babe ngaboni, so esifisa ukuthi ngabe kule pafen la ufakwe itrafen kuthiwa nyathele endaweni e-right, then izulu lana sibili kwa-afekthi ukudla, amanzi abe lokhu egebhagebha vele delezayo kuya ngapha, vele into esesikalelayo ukudla kwabantwana yikho kwaba le-problem. So vele kwa-afektha konke, vele sonke sisebenza sidonsa ama-wardrobe lawa lamasofa wonke kwa-afekthiwe.
Unkosikazi Sikhulekile Moyo ukhansila ka-ward 17 ePhumula uthi umonakalo wezulu ezindlini ikakhulu ezinamatheleneyo wenziwa ikungavulwa kwezikhala emidulini egombolozele izindlu.
Uhlupho lwezulu elikhulu esike salithola emalangeni esiqhubeka silithola lugcine lusenza ukuthi ezinye izindlu zingenelwe ngamanzi endlini ziphakathi kwamanzi, njalo njoba liyaqhubeka liyana impahla ziyonakala. ePhumula North sihlanganela lolo kodwa ikhansili iyancedisa igijimile ngemva kokuba sibike lolu hlupho, iyancedisa okwenze kwezinye indawo sabala lolu hlupho. Izindlu zethu eziyimdadada ezibambeneyo and singumakhelwane siyabe singancedisana ukuthi nxa ijurawoli kumele amanzi adlule kuvule izikhalo ukuthi amanzi adlule.
Unkosikazi Loveness Mpofu osebenza eGyros Jiri ephumula uthi ukudla okukhona akusavumi ukuthi bakuphekele abantwana.
So sibili izinto eziningi ezabantwana zaphosa zatshabalala, okunye okuningi ayizigogo, izicathulo zesikolo, ukudla kwabo othukela labo sepa zasezigeziseka ngamanzi ngoba vele amanzi ayisegcile indawo yonke khonapho okuhlala khona ukudla kwabantwana. So hhayi, singacela sibile uncedo lokusizwa ngokudla, especially ukudla kwabantwana ngoba kunekwangikhona impuphu isinamatheleni vele okokuthi vele ayisayenzi ukuthi siyale silokhu esiphekela abantwana ukudla.
Unkosikazi Sukoluhle Maphosa uthi umonakalo wezulu ube mningi kakhulu, abantu abaningi balahlekelwe zimpahla.
Umonakalo wezulu umningi kakhulu, indawo eziningi konakele, kungayisikho kungenelwa ngamanzi ezindlini, kuhlangene lokulahlekelwa izifuyo, izilimo kanye lempilo lapha abanye abathethwe ngamanzi.
Abohlangothi olucwayisa ngezomkhathi abe-Meteorological Services Department bathi kulelinye izulu likazamcolo elisendleleni elikhangelelwe ukuqala elizweni mhlaka 25 Mhlolanja kusiya kumhlaka 5 Mbimbitho elilakho ukuza lolaka olwe-cyclone. Abekhansile yakobulawayo batshele intatheli izindaba ukuthi okunye okubangela ukuthi amanzi la egcwale ezindlini yikungazwanani kwabomakhelwane emngceleni yabo okwehlula ukuthi bevumelane ukuthi nxa bele miduli yokubiya babhokoze izikhala zokudlulisa amanzi. Bathi njalo amanzi abemaningi okwenza imizamo yezakhamizi yehlule njalo imigelo isandelwa. Amagodi asephumula ake adala ingozi zokulahlekelwa kwempilo yabantwana bebhukutsha nxa esegcwele amanzi njalo osokuletha ukungahlaliseki kuzakhamuzi zaleli lokitshi. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi bakhuthaza ikhansili yakobulawayo ukubana isuse bonke abantu abathengisela enzikini yedolobho okungekho emthethweni, okugoqela labazinika izitanda zekhansili bephambana lomthetho. Okwamanje enzikini yedolobho kulabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili abasebenzela khona okungekho emthethweni. U-Anastasia Ndlovu we-Studio 7 usethulela lolu daba ekobulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshelwe emhlahlandlela kobulawayo lamhlanje wokuhlaziya indlela yokutholisa indawo abaphila ngokuthengisa zokusebenzela khona. Umphathintambo wamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uxwayise ukuba abephula umthetho bazajeziswa.
I-issue yama-land barons ayifuneki, asiyifuni sibili ngoba kutshengisela ubudlwangudlwangu. Akula dolobho kumbe isiqinti esingabuswa ngabantu abangaphiwa ngamandla okuzibuza. Ama-land barons ngabantu abazivelelayo ukuthi bese besithi bona ngifuna ukwenza imali ngokuthatha umhlabathi lo bese ngifaka umuntu lapha, umuntu lo angibhadala. So ama-local authority kumele ukuthi babone ukuthi abantu abenze njalo bafakwe emthethweni.
Umsekeli kameya wakobulawayo uMnumzana Mlandu Ncube uvumelane lonkosikazi Nyoni.
Ama-land barons vele sidile lawo. This is why council iyenika ama-licenses to individual, not associations. Silwisana lawo and they encourage people ukuthi you can only get a vending license from the Bulawayo City Council, not anywhere else. Sithi thina abantu abathengisayo kababuye bezothatha ama-license kobulawayo edorobheni kusithi council, hayi ebantwini emgaqweni.
umqondisi obona ngokuhlela idolobho uManjinela Wisdom Siziba uthi balazo indawo zokuthi abantu bathengisele khona.
Silendlela esisebenza ngayo ukwenzela ukuthi sithole izindawo zokuthi abantu basebenzele khona. Sikusebenza ngama master plan ethu lama local plan sithola lezo zindawo eziyamela ukuthi zincediswe ukwenzela ukuthi sizakhe zibe abantu basebenzele endaweni ezinhle.
Unkosikazi Debra Mugasa wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association laye uvuma ukuthi umsebenzi wabo kumele uhlelwe kuhle.
Bakurumile sibili kabanzi, siqoqile sibili kungumbono omuhle ukuthi ispace kasitholakale, then amaland barons kavalwe ngoba kaniki ifood kugovernment, imali zingena ezikhwameni zabo. But singathola thini ispace kuhle kuhle sisiphiwe ngokusemthethweni, kuzaba lezi mali ezingena ezincedisa igovernment kanye le-city council yethu.
Umnumzana Vincent Donga olilunga leBulawayo Upcoming Traders Association ugcizelela okushiwo ngunkosikazi Mugasa.
Amaland barons lawa asegcwele kakhulu koBulawayo, vele thina ngokwethu asiwavumeli ukuthi abe khona. We are trying to deal with it through sisebenzisana legovernment, the city council. Sibona ngani kuthiwa sizakuqeda konke khona lokho.
Umqoqo wenhlelo eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Melusi Moyo uthi idolobho lilabathumbi bomhlaba abanengi.
Lokhu kuyasihlukumeza kakhulu thina njengezakhamizi, ngoba lawa maland barons amaningi akhona bawaveli laphakathi komuzi. Bayabuya labantu abangalunganga ukuthi basebenzele khonapho, bangathola lezo ndawo bebesebenika abantu babo. So kuyasihlukumeza njengezakhamizi, ngoba izakhamizi ezilelungele lokuthi zithole lezo ndawo akazisatholi ngenxa yamaland barons.
Ikhansili yakoBulawayo isilodubo lwabantu abathumba umhlaba labathengisa okungekho emthethweni okulakho ukudala imikhuhlane. Umhlangano walamuhla uhulumende uthembise ukusebenzelana lekhansili ekuletheni ukuhleleka enzikini yedolobho lokutholisa amabhizimusi amancane indawo zokusebenzela. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Joe Biden ubonakale esethekelela kwele-Ukraine kuhambo obelungaziswa ngabe izindaba sukusele insuku ezingatsho lutho ukuthi lelo lizwe lifikise umnyaka lokhu lahlaselwayo ngele-Russia. UBiden uthi uze kwethekelela itshengisa usekelo lwelizwe lakhe kulelo lizwe. Umongameli Vladimir Zelensky wele-Ukraine ubonge uBiden ngokuzotshengisa usekelo lwakhe ngalesi sikhathi ilizwe lakhe libhekane lobunzima. UBiden uphinde wazisa ngolunye uncedo lwezigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola $500 million kwele-Ukraine kanye lezikhali lokunye konke okokuzivikela. Wazisa njalo ukuthi ele-Russia lizakwetheswa ezinye njalo izijeziso ngele-Melika. Umphathi ntambo wezobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba, usecretary of state Antony Blinken uthi uhulumende kamongameli Joe Biden uyasekela ukuthengiselwa kwele Turkey izikhali zendizamtshina zebutho zohlobo lwama F-16 fighter jets, esithi ulethemba lokuthi ele Sweden lele Finland azakwenelisa ukuthi angene kumanyano owe-NATO ukuba ngamalunga. UBlinken utsho lokhu ekwethekeleleni kwakhe kwele Turkey lapho ahlangane lomongameli Recep Tayyip Erdogan e-Ankara namhlanje. Ele France lele Burkina Faso asequme ubudlelwano bokusebenzelana kwezebutho okusemthethweni. Lokhu kubikwe ngabebutho lakwele Burkina Faso kulandela ukufuthelana osokuqhubeke phakathi kwamazwe omabili. Kuthi abomanyano wamazwe abensundu o-African Union bathi kabuyemukeli ngitsho lakancane imbuso yebutho ehluthuna intambo zombuso iphambana lesisekelo sombuso salawo mazwe. Lokhu kuphume emhlanganweni walonyaka owe-African Union Leaders Summit owenzelwe kwele Ethiopia ngemva kokuvumelana ukuthi amalunga axotshwayo kule inhlanganiso angabuyiselwa kulomanyano abalisa ele Burkina Faso, Guinea, Mali lele Sudan.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
UZulu ukhuthazwa ukulandela indlela eziqondileyo zokulondoloza impilakahle yakhe lokuhlolwa zikhathi zonke ukuze imikhuhlane enjengemvukuzane ibanjwe masinya njalo yelatshwe kuseselesikhathi. Ukuguqula indlela umuntu aphila ngayo lokusabalaliswa kwemibiko lolwazi ngemikhuhlane ethile ngabezindaba phezu kwemvukuzane kubikwa kungokunye okungaphathisa kakhulu ukuba ilizwe lehlise inani labahlaselwa yilesi sifo eZimbabwe, ngoba inani lababanjwa yiyo seliqonga. Intetheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingqathi zezempilakahle zithi lokhu kudinga ukusebenzelana ndawonye kwenhlangothi ezitshetsheneyo lozulu okwezinga laphezulu ukuze kufezeke. Unobhala jikelele wenhlanganiso ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Japhet Moyo uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi ilizwe libe lezisebenzi ezilempilakahle enhle ngoba kuyizo ezidala indima enkulu ekuthuthukisweni kwemnotho welizwe.
Umphathi kufanele abone ukuthi izisebenzi zakhe ziyahanjiswa ziyehlolwa ngemva kwesikhathi esithize. Zihlolwa ke imikhuhlane yonke nje, kungaba imikhuhlane yemvukuzane. Ipolicy yethu esithi umuntu kahlolwe ngemva kwesikhathi ngesikhathi.
Uthe kuqakathekile ukuba izisebenzi zingameleli abaqhatshi kuphela kodwa lazo zibe lamanyathelo eziwathathayo ukuyolondoloza impilakahle yazo.
Izisebenzi lazo silalo kwesikubiza kuthiwa ngama welfare committees emsebenzini. Kufanele lazo izisebenzi zidimande phela kumbe zidinge kumbe zikubone ukuthi kuba yibo ababizela abazempilo ukuthi kababuye lapha abasebenzela khona.
Uqhubeka ethi lokhu kutholakala kuma-mobile clinic enhlanganiso ye-NASA lawogatsha lwezempilakahle kuhulumende abavele bekhona ukuphathisa kanje. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngezomkhuhlane owemvuzane Cancer Association of Zimbabwe, umnumzana Lavimo Makurirofa uthi kule ndlela ezimele zivulwe kuphathise kumsebenzi wokulwisana le mvukuzane kuleli okugoqela ukusebenzelana kwenhlangothi ezithile.
Information dissemination, for example, is a gap. A lot of people are not aware of what cancer is and how it can be prevented and why there is need for early detection. Then also number two, there are gaps in terms of screening and treatment.
Unkosikazi Lorraine Sibanda, umqondisi wenhlanganiso emela abazisebenzayo eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, enamalunga ayikuzigaba ezedlula ezingamachumi amane lesithupha 46 elizweni uthi labo abasalelanga kulolu dabo lokulwisana lemvukuzane noma amalunga abo elenzuzo ephansi ngoba imvukuzane ingakhethi.
Kunjalo nje siyakhuthaza kodwa ukuthi abantu besebenza labo bahlolwe from time to time, bahlale behlolwa ukwenzela ukuthi bathole usizo basiliyale imvukuzane ingakabalibazi kakhulu.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Foundation for Prostate Cancer Trust, umnumzana Wakson Makwara uthi inkuthazo enkulu ikuhlolwa lokwelatshwa masinyane noma konke lokhu kungagcina kungatsho lutho nxa singaguqulanga indlela esiphila ngayo, ikakhulu esikudlayo sitshiya esasivele sikudla endulo njengabensundu.
We are no longer eating healthy. Instead of eating vegetables, we are going more into red meats. So for as long as we do not eat healthy, cancer will always be with us.
uhulumende weZimbabwe uloluhlu lokulwisana lesifo semvunguzane olukhuthaza ukuhlolwa zikhathi zonke, i-screening, ukwelatshwa lokunakekelwa okuhle kunye lokufundiswa kwabonke ababonake ngalesi sifo kule sifiso njalo sokuba kube lokusabalala kwe-cancer radiotherapy kusiyafika kwizibhedlela zezabelo zonke elizweni, kulokuthi kutholakale isibhedlela seParirenyathwa eHarare nesibhedlela seMpilo kuBulawayo kuphela. Ibhuku lembiko yemvuzane ele-cancer registry liveza ukuba isimo sokungamachumi athuba mnembili ekhulwini 80% yezifo zemvuzane eZimbabwe zibanja sezitade umonakalo omkhulu sezikusimo se-stage 3 le-stage 4 kusuke kube nzima ukuzelapha kalula. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Indodana kaMoyi Robert Mugabe wayengumongameli weZimbabwe umiswe phambi kwanamhla kumthetho wendaba isetheswa icala lokubhidisa impahla zomngane wakhe eHarare. Amapolisa abika uRobert Tinotenda Mugabe Jr. umangalelwe ngumkhathazo sindiso othi uchithize impahla elesisindo esifika inkulungwane ezilishumi lambili zamadola emelika US$12,000. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Edi efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Akujwayelekanga ukuthi abantu bathole ukuthwenisiswa ngendlela ehlonipha amalungelo abantu, lokho esithi i-fair trial, ngaphandle kokuthi nxa bethandakala ebandleni elibusayo la kulaba ababusayo. Ngakho-ke kuzaya ngokuthi bamthande okungakanani. Kakusoze kuye ngomthetho ukuthi umthetho usebenza ngayiphi indlela, ngoba vele umthetho kawusebenzi kuleli lizwe. Uthonisiswa ngendlela yokuthi uyathandeka kumbe awuthandeki kwabezepolitiki. Ngakho kubudlelwane bakhe labezepolitiki ababusayo yibo buza kutsho ukuthi uthonisiswa ngendlela yomthetho uyakhitshwa yini, kuthiwe kalacala kumbe ulecala kusiya ngobufakazi. Kumbuza uzalahlwa licala lanxa engelacala kumbe aphumelele lanxa elecala, kuzaya ngobudlelwane.
Ye baba Ncube, ujaha lo uyaziwa njengomuntu ongani ulihlongandlebe, ubona njani konoko?
Sengisho kanjalo, lanxa kungasikho ukuthi ngithule cala, kusadingeka ukuthi aguqule indlela aphila ngayo. Indlela atholakala lapha aphila khona, ubona nje emisakazweni evezwa ephila endaweni leziyana ezingafanelanga umuntu ozalwa ngabantu ababevusilizwe. Kuyadingeka ukuthi akasuke kuleso simo aphile impilo entsha, impilo empha isithunzi, impilo eza ephakamisa ubuntu bakhe kulalokhu ukuphila lapho kungcole khona. Ngokuba ngaphila lapho kungcole khona ugcina la esengcolile njengesimo sakhona. Kuyadingeka ukuthi abalekele leyo ndlela, abalekele leyo mpilo, aphile lapho okuhle khona, okuhlanzeke khona, ukuze impilo yakhe ihlanzeke kulalokhu esiyikho khona.
Mnumzana Efihlela Ncube ngolela ilungelo loluntu limzwe ekhuluma lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. UGibbs uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Belief Gawule owebandla lezano PF.
Akumangalisi lokhu ukuthi umntaka president uyabotshwa umuntu wonke iZimbabwe ilizwe lomthetho, njalo uzathola ukuthi umthetho yabo okwenziwa wonke umuntu nje inoba ngubani, ngoba akekho umuntu ongaphezu komthetho.
Baba Gawule, lapha sikhuluma ngendodana yomuntu owayengumongameli welizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kambe uzathonisiswa ngokufaneleyo yini, kumbe bazamhlonipha ukuthi uwumntwana kaMoyi uRobert Gabriel Mugabe?
Ukuze athola i-fair trial yini kumbe njani njengoba ngumntaka former president? Hayi, umthetho weZimbabwe nxa u-applya ngendlela elinganiswa wonke umuntu. Akula muntu othi nxa isise-court lwane banje ekhangelelwe phansi, lwane banje ekhangelelwe ukuthi asiwo elinye izinga eliphezulu. Hatshi, umthetho ngumthetho elizweni leZimbabwe. Ngokunjalo-ke uze athola i-fair trial umntaka Mugabe. Uzathola i-fair trial, kungakhathalekile ukuthi isano umntwana ka-former president. Uwonile, nxa ewonile wabotshwa, i-court yeza decide. ikhothi zamkhangela imbono ukuthi imnika isigwebo esinganani, yiko kuqakathekileyo kuphela lokho. Kodwa ukuthi kumbe kuya kulobandlululo ukuthi uyabandlululo ukuthi kumbe uyise waye ngupresident kase hayi akukho lokho.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.